dzimotokari dzarovana imibhazi rikatsva nerori yacho yange yakatakura matai taiona yanga chiitone ichiri kutobvira mukati.
Tiri kunzwawo kuti panogona kunge panga paine vamwe vanhu vakatosara nezuro mukati imomo pakabvira bhazi iro rine rori. Pane vamwe vaburitswa here nhasi?
Izvo ndinotaura here, tatosvika vanhu vachiri kuburitswa mubhazi.
Ko, iyo nyaya yemigwagwa yacho yakamira seiwoyi vachinyere? Nekuti vamwe vari kugunun'una kuti mugwagwa wacho unenge usina kumira zvakanaka.
Ningi hatii yatoziva kuti njodzi yakonzerwa nenyaya yemugwagwa here kuti nekuneta tichazonyatsogara pasi nemapurisa tonzwa kuti chii chingaitike, tisatapa blame kune kuti mugwagwa here kana kuti ndidrive.
Aiwa, tanga chida kungoziva kuti iwo mugwagwa wacho wakamira sei, nekuti vanhu vanombogunun'una kuti hauna kumira zvakanaka zvekuti vatyairi vazhinji vanopedzisira vongodrivha vari pakati pemugwagwa vozobonderana.
It's just a busy road.
Ko, pakaitikira njodzi yacho pakaitawo sei?
Hapasi panhu pekuti ungatarisire kuti paite njodzi yakadaro. It's just an ordinary cave, nothing serious.